tokapuwawo tichida kuita Harare yedu kumapurisa, but now mapurisa akataura kuti Harare hamukwanisi kuiita muzvikonzero zvaakanyora pasi patsamba yavakatipa. Saka isusu tiri kuti okay, tichazvigadzirisa, then toapuwa futi for the next term, toona kuti wanotii.
Zvikonzero zvipi zvamakapiwa nemapurisa zvamuri kuti muda kugadzirisa zvacho?
Vari kuti hazi hamuna kunyora zvakazara, then vari kuti hazi varidzi vemashopu, vari kuti hazi munonga makagara mumastepsi medu. Isusu nzvimbo yetida kuitira iground. Handingafungi kuti vanhu vemashopu sevangati tingadisturba business rao just cause vanhu vanongouya kuHarare vanototenga chikafu mumashopu.
Saka munotarisira riini kunyorera zvakare kumapurisa muchigadziridza zvamazivisa izvozvi?
Next week chipiri tinofanira kutonyora dzimwe tsamba dzinoenda kumapurisa.